Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vobhadhariswa faindi pamhosva yekufambisa manyepo. America yobatsira Zimbabwe nemari yekutenga mishonga yezvipfuyo. Vanorwira kodzero dzevanhu voshora kurumiswa nembwa kwakaitwa mumwe mwana wechikoro nemapurisa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate muHarare nhasi rapa mutongo wekuti vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabhadhare mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica vakakundikana voenda kujeri pamhosva yekuti vakafambisa manyepo vachisvibisa zita remapurisa. Asi magweta avaScala anoti achaenda kudare repamusoro sezvo mhosva iyi yakabviswa mubumbiro remitemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaScala vakawanikwa vaine mhosva yekutaura manyepo padandemutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Kunyange hazvo magweta vaScala aiva akumbira kumutonga maFerris Chakanyuka kuti vambobvunzawo kumatare ekumusoro nezvemhosva yakabatwa vaScala vasati vapa mutongo wanhasi. Gweta ravaScala vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti dare harina kupa mhinduro pachikumbiro chavo. Vangomo vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare.
VaScala vapuwa kuti vagare mutirongo kwemwedzi mupfumbamwe iyo yasende kwaparutivi yose kwemakore mashanu.
Vangomo vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa mutongo nechirango chapiwa.
Hatitenderani nomutongo uyu, hatitenderani nokuti temo kunzi unopublisha mafalsehoods uchiri muno mumagwaro enyika ino yeZimbabwe. Mutemo uyu wakasende kwaparutivi kare kare mugore ra2014 nedare guru reConstitutional Court mukesi yavachimakure. Pamusoro pezvo wakazende kwafuti parutivi pakesi yavahopo chiona inova yakafanana neiyo yabatwa navaScala vamhosva. Asi High Court Justice Namora vakati aiwa kwete mutemo uyu hausisibwa naHopo.
Mumwe akambobatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hopo Chingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusorosoro reConstitutional Court munyaya yaipomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti Section 31 cheCriminal Law Codification and Reform Act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Asi mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vaJustin Uladi vati mutemo uyu wakachinja.
Section yakanzi yanesika endirane nebumbiro remutemo renyika rekudhara, our Langas House Constitution. Mutemo wakadzorwa neAmendment Act number 3 of 2016.
Vangomo vakumbira kudare kuti vaScala vambotsvaga mari yefaindi semunhu aive mujeri kwenguva yakareba. Dare rapa vaScala kusvika musi wa4 kurume kubhadhara faindi uye vakakundikana vanzi vachagara mujeri kwemwedzi miviri. Mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANPF vaFarai Marapira vati matare muZimbabwe anotonga asina divi raakarere.
Kurevesa kwavo kana kusarevesa pamashoko avataura tichakuona nekunge vatora matanha epamutemo ekuti nhau igadziriswe zviri pamutemo. kana asina kudaro tinenge tichingoti dzingori nhau dzekuti vanhu vaone zvekutsvaka kutaura kumapepa. Kusaziva kwavo kuti ZANU-PF ringori bato rakafanana namamapato mukati mezimbabwe harina simba rekuinda pamusoro pomutemo.
Asi imwe nhengo yesangano rinotsigira vasikala reJobs Color Solidarity Youth Council vaweni Mubayiwa vati zviri kuitika mucherechedzo wekuti matare emunyika haana kusununguka.
Iye zvino kana muchida kuona kuti matare edu haana kusununguka, vanhu vanenge vachida kuuya kusolidarity vachida kupinda mudare, asi unowanika vemutemo mapurisa vachishungurudza vanhu vachidzosa vanhu.
Asi vachitaurawo nezvechirango ichi, mutevedzeri wemukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica, Amai Kanyo Forise, vati zvaitwa nedare hazvisi pamutemo sezvo mutemo wacho usiri mubumbiro remutemo asi uchiramba uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kunyanya. Sangano reAmnesty International ratiwo hurumende haifaniri kushandisa matare sechombo chekumbunyikidza vanopikisa. Vati zvaitwa vasikala munongedzo wekuti kudzvinyirwa kwevanhu nehurumende kuri kuramba kuchiwedzera. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
United States Agency for International Development kana kuti USAID yapa Food and Agricultural Organization mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica yekushandisa muchirongwa chekudzivirira kupararira kwezvirwere muzvipfuyo munyika senzira yekuchengetedza zvipfuyo pamwe neupfumi hwevanhu zvikuru sei vanogara kumaruwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuparurwa kwechirongwa ichi muHarare, icho chinonzi Mitigating the Impact of Livestock Diseases in Zimbabwe, mukuru anoona nezvekutwa kwevanhu muUSAID muZimbabwe, Mai Maria Alice Arians, vati chirongwa ichi chichabatsira mukuchengetedza zvipfuyo neraramo yevanhu mumatunhu gumi nerimwe munyika uko kune zvirwere zvakawanda. Vati chirongwa ichi chinouya apo zvipfuyo zvakawanda kunyanya mombe dziri kufa nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti tick-borne diseases zvakaita seRed Water pamwe nezvimwe zvakaita seFoot and Mouth.
With the projected negative impact of El Nino, we expect even higher mortality rate for livestock.
Nekuda kweEl Nino tinotarisira kuti zvipfuyo zvakawanda zvichafa uye kuchave nenzara kune vaya vanowana raramo yavo kubva pazvipfuyo.
Vanotsanangura kuti zvimwe zvichaitwa pazvirongwa izvi kudzidzisa vanhu kuchengetedza zvipfuyo zvavo nekuzvipa mushonga, kugadziridza madhibha pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuwanisa mvura kuzvipfuyo nguva dzose. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri vati chirongwa ichi chakanaka nekuti chinotsigira zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mabasa ekuchengetedza zvipfuyo zvakaita sePresidential Silage Scheme nePresidential Bore Drilling Scheme. Vationi kuda kwekusanduka kwemamiriro ekunze uko kuchaunza nzara, vanhu vanofanira kutora matano ekudzivirira zvirwere pamwe nekuchera zvibhorani kuti zvipfuyo zvavo zvisafe nenzara.
Chimbiridzo kwedu dzaidi dzaisunga mabhandi gore renzara kureva kuti dzaigadzirira kuti pandanga ndichifanira kudya mukonde wesadza ndaakuridyusa chikwandi. Kana une mombe 15 drought richiuya iwo hauna bohoro remvura unotengesa katu kugadzira bohoro.
Mukuru wefawo kuchamhembe kweAfrica vaPatrice Taller vati sangano ravo rinofara kushanda nehurumende yeZimbabwe pakubatsira kuti zvipfuyo munyika zvive neutano hwakanaka. Sachigaro vesangano revarimi vemombe dzenyama reZimbabwe Beef Producers Society vaGeorge Chiunda vati vamwe vanhu vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere uye chirongwa ichi chichabatsira zvikuru.
Iprogramu iyi yakanaka ende toda kuti iextend kubva madistrict ataurwa ndoona kuti zvinofanira kuwedzera madistrict ano assistwa in the same way.
Zvirwere zviri kunyanya kuuraya mombe munyika ndezvinoti babesiosis, anaplasmosis, heartwater, nepfeleriosis Iyo inozivikanwawo nekuti January disease. January disease yave kuwanikwa kumatunhu mapfumbamwe pamatunhu ose gumi munyika. Uye chirwere ichi chauraya mombe dzinodarika zviuru mazana mashanu 500,000 kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Chirongwa chaparurwa nhasi chichaitwa kwegore rose kumatunhu anoti Chivi, Shirugwi, Chirumanzu, Mberengwa, Insiza, Umsingwane, Centenary, Mount Darwin, Rushinga neMuzimbabwe ine mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu nemazana mashanu ezviuru 5.5 million uye mukuru mubazi rinoona nezvezvipfuyo mubazi rezvekurima Dr. Pius Makaya vati nyika yakarasikirwa nemukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuda kwezvirwere zvemombe. Nyika zhinji muSadik dzakatarisana nedambudziko rezvirwere uye FAO inoti Namibia neBotswana chete ndidzo dzine mukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuti dzakakwanisa kugadzirisa dambudziko rezvirwere zvezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera tsamba kugorokota rozvevashandi nemabasa waJulai Moyo, richivakurudzira kuti vadaidzire musangano wechimbi-chimbi navo wekuzeya nyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavari kuti ishoma. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi Ivan Zininga weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano revashandi vaGoodwill Taderera kuti tinzwe zvizhinji.
Ndiri kutsvaga patakakumbira minista kuti tigone kusangana nekukasira inyaya yekuti mihoro yevashandi iite ichinzi tutsirwei kubva pairi pari zvino, nekuti yakambenge yapa 300 mumazuva mashoma apfuura. Zvinopa vakazobata tax, vakazobata pension, mari iyoyo yakabva yadzika kubva pa 300. Apa hatisi kutaura zvekuma 540 kwayaimbori kare, uye hatisi kutaura zve840 yatakati ndo yatiri kuda. Tikutaura isu takarangana nekuti mari yatava kutohora pari zvino haichakwani kuti mushandi agone kuti akwanise kurarama zviri maringe nezvatinosangana nazvo mazuva ese.
Vatambirana nacho chikumbiro ichi sei ivo minista?
Isusu takanyora gwaro. Gwaro iri havasati varipindura, asi siri kune ruzivo rwekuti patakachaina narunhare vanoratidza kuti vachiri kumhanya-mhanya kumaministries ane chekuita nemari kuti vaone kuti vanopiwa yatingati hamburope yakadii, kuitira kuti kana vachizouya kuzotaura nesu zvizova zvinooneka kuti vangatitutsire zvakadii. Apa hatisati taziva kuti vapedza here kutaurira akonya.
Munoona chikumbiro chenyu chichigona kuzadzikiswa here takatarisa mamiriro akaita zvino munyika nekuri kuenda nyaya dzeupfumi munyika?
Isusu kana takazvitarisa hatione chingatadzisa hurumende kuti zvizadzikiswe, nechikonzero chekuti isusu taimbori pa540 uye taidhiganda 840, but tikuziziva kuti vanogona kutadza kutipa mari inosvika ikoko kamwe chete. Saka tikutarisira isusu kuti vavachiratidza chino chekuti apo neapo tinopota tichiwedzera tichiti toti takananga kugwaro redu ratakati 840, kunyange tichiziva zvedu kuti mari ratinonyatsofanira kunge tichipiwa itori pamusoro yatingati chiuru ndiyo 1000 yaika
ndizvozvo.
Avanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nerevadzidzi reZimbabwe National Students Union, ari kushora zvikuru kurumiswa nembwa nemapurisa kunonzi kwakaitwa mumwe mudzidzi wepaSt Faith Mission kumanikaland nezuro mushure mekuratidzira murunyararo kwakaitwa nevadzidzi avo vaiti havasi kufara nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau kuti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mukuru weAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka.
Suse Amnesty International Zimbabwe tino shora shukuru zvakaitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro pachikoro cheSt Faith High School kwaRusape. Apo pavaka saidzira imbwa kuvana vechikoro vepaSt Faith avo vaitaridzira vachinyunyuta kukwidzwa kwanga kaitwa mari yechikoro ne$600.
Vana vechikoro ava vanga vaine kodzero yekutaridzira sezvavakaita izvi kana kuti pane zvavakakanganisa.
Kutaridzira ikodzero inofanirwa kuchengetedzwa nokusumudzirwa nehurumende.
Ndeapi matano anofanirwa kutorwa nehurumende pakugadzirisa nyaya iyi?
Tinoda zvekuti hurumende itarise nyaya iyoyi, iongorore zvakaitika nezuro paSt Faith High School, vagotora matanho akafanira kuna avo mapurisa achawanikwa akadarika mutemo nokusaidzira kwavakaita imbwa pavana vechikoro.
Mukuru weAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka vari parunhare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael anoti apinda pachipatara chemuGaza achiti ane humbo hwekuti muri kuchengeterwa zvizvarwa zvayo zvakapambwa muna Gumiguru kana kuti mune mitumbi yevamwe vakapambwa ava. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti mauto eIsrael auraya munhu mumwe chete nekukuwadza vanhu vakawanda. Israel inoti yave kugadzirira kurwisa guta reKhan Yunis ichitsvaga vakapambwa vanodarika zana. Asi izvi zviri kushorwa nenyika dzakawanda dzinosanganisira Australia, Canada neNew Zealand. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vatanga kuungana muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wavo wepagore. Dingindira regore rino rakanangana nekusimudzira kubatana uye kuchengetedza runyararo. Munyika maita gakava rinotyisa panyaya yekudzingwa kwevanhu pamisha nemumapurazi nehurumende. Kusvika pari zvino vanhu vanoda kusvika zviuru zvina vasungwa pasi pechirongwa chinonzi Operation Norland Barons and Illegal Settlements. Asi kumasvingo nhasi dare repamusoro rati hurumende imbomira kudzinga vamwe vanhu vanga vave nemakore 40 vari pamisha pavanga vodzingwa nehurumende. Vagari ava vari kumanikidzwa kuputsa vega dzimba dzavo, kusiya zvirimwa muminda uye kusiyisa vana zvikoro sezvo matare ari kuvapa mutongo wekuti vabve nekukasika kukundikana kwavo vokandwa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masiye. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nekudzingwa kwave kuitwa vanhu munzvimbo dzavanga vachiti ndiyo misha yavo.
Chekutanga baba ndechekuti kubviswa kwevanhu munzvimbo dzisina kufanira harisi basa reZANU PF, ibasa rehurumende. ZANU PF haisi hurumende, kunyange hayo iri muhurumende. Ibasa relocal government emaarea iwayo neministry iri in charge of that. Asi kunyange zvakadaro hazvo, ini ndinobvumirana navari kunyonyota nekuti nguva yacho yatingati pachirungu timing yacho haina kumira zvakanaka. Vamwe vakarima chibage chavo chatokura chambomira kukohwewa, vamwe vakarima madomasi avo vari kudzisiya zvakadaro. Utsinime hwacho hwekuti zvavanga varima gore rese uri kusiyiswa zvakadaro utsinime husina kufanira. Hazvifaniri kuitwa nevanhu vanonzwirana nevanhu veganda rimwe chete. Munhu ari kuita izvi kwachake ndichoda kunyangadza zita remusangano, ada kunyangadza zita rehurumende nekunyangadza zita raPresident.
Regai timboenda kuna Advocate Masiye tinzwewo kuti vanoti.
Ndinosapota mashoko ari kutaurwa naDr. Mavhaza, and nhasi ndinofara kuti at least vaona kuti hurumende yeZANU PF ine utsinye hwokuti inokwanisa kuva ichibvisa vanhu panguva isina kufanira, uyezve ichibvisa vanhu zvekare vanhu vanenge vakaallocatewa nzvimbo idzodzodzo nemachiefs nemamalocal traditional leaders. Ivo vanovo vari vanhu vatogara chizivo kuti vanhu vanenge vachitsigirawo musangano wezanupf but zvisinei hazvo izvi zviri kutaridza kuti hurumende yedu haina yatingati hanya nevanhu tikuona kuti pane vamwe vanhu wo vakuchibatwawo vakuchibviswa munzvimbo idzodzodzo vanenge kusanganisira vanosapotawo zanupf vakuchinyunyutawo vachitaura kuti aiwa onai zvakuitika kunoku hazvina kuringana saka izvinhu zvinhu zvatagara zvichiona zvichiitika but pane zvino izvi zvakuchiitika manje nezvekuti zvakuchibata nango iwo machiefs namatraditional leaders acho avo vaichiallocata land vasinawo mvumo and zvakuchivadzokera manje takuchiona manje izvi zvakuchiitika manje zvokuti vanhu vakuchidzingwa panzvimbo.
Dr. Mavaza, mataura eminyaya yekuti vanhu vari kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekudzinga kwavari kuita vanhu mumapurazi, asi tiri kutonzwa kuti iwo mutungamiri wenyika ndo vanototungamira mberi kutaura kuti ivhu nderavo vanhu ngavabviswe.
Aiwa, mutungamiri wenyika ari kuti vanhu ngavabviswe, haana kuti vabvisei nhasi. Pane anonzi Manyemwa ekuti wanzwa mutungamiri wenyika achitaura iwo akupinimidza kumhanya kunobvisa vanhu. Vanhu vaifanira kupiwa nguva yekukohwa vobva vatsvagirwa pekuenda. Nekuti mutemo kana uchinge wandibvisa panzvimbo unofanira kundiisa pane imwe nzvimbo yakafanira. Saka kana munhu achinge akapiwa paari kugara nasabhuku kana nemadzishe emudunhu mavo, madzishe akatadza kana kuti akaita zvisiri pamutemo, asingape dambudziko kumunhu ateedzera mutemo wacho. Zvinoitika pane zvekuti hurumende inokutsvagirai replacement area to stay.
Advocate Masie, pane kodzero here yekuti vanhu vacho vatombobviswa? Nokuti kana vagara ipapo kwemakore anodarika makumi maviri, uchamubvisa uchimuisa kupi munhu iyoyo? Ndo patiwo pamusha pake.
Kuchikora kwekodzero dzevanhu, especially kodzero iri muconstitution yeright to shelter. And iko zvino sezvamataura, vanhu vakawanda vava nemakore vachigara ipapo apa, and hurumende yagara yaiziva yaine notisi yekuti vanhu vaigara ipapo. So zvakuchiitika panapa ndezvekuti vanhu ivavo havachakwanisiki manje kuti vachibviswa semabvisiro avakuita kuita senge maybe vachangobva kugara ipapo without alternative yatingati places to go. Saka zvinhu zvakadai so zvinofanira kuzvichigadziriswa nekuburikidzawo nokudzidzisa vanhu and uyezve nekuchigadziriswa mutemo kuti uve uchiva very clear pazvinyaya.
Dr. Mavaza, tipete chirongwa, ringagadziriswa sei dambudziko iri?
Hatinzi kuti avo vasati vabviswa dai vambopiwa kana yatingati reprieve vava nemukana wekurongedza wekukohwa vopiwa munguva yekubva.
Vamasiye,
pave zvino izvi vanhu varipo dai vapiwawo yatingati reprieve. Saka izvi zvatikuona izvi zvinhu zvisina hunhu and hurumende yafanira kuzvigadzirisa izvozvo.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf, Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedare reHouse of Representatives remuAmerica, iro rakavhota kuti gurukota runoona nezvemukati menyika vaAleandro Mayorkas vasiye basa nekutadza kugadzirisa matambudziko ave kumiganhu yenyika zvepakuti vakawanda vapinde muAmerica nekuMexico vachitsvaga upoteri. Asi kunyange dare iri rakavhota, zvinogona kusatambirwa nedare reSenate iro rine nhengo dzebato remadhemokrasi dzakawanda. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti izvi hazvisati zvamboitika muAmerica kwemakore anopfuura zana nemakumi mashanu, asi vachiti hazvirevi kuti vaMayorkas vachasiya basa ravo.
Wangu taona vaMayorkas vanova iwo Homeland Security Secretary vachiitwa impeach neCongress. Congress iri kutaura kuti vaMayorkas vanga vasingagoni kuita basa ravo rekuchengetedza maborder eAmerica, uyezve vari kuvapomera vachiti havana kunyatso kuita basa rakasimba rokuona kuti kuborder uko kuri kupinda vanhu, especially kuTexas uko vanhu havafauko vachipinda vasina mapepa.
Kana munhu achinzi aitwa impeach, zvinoreveja izvo?
Kuimpichwa kutaurwa kana kuti kuitwa kunenge kwaitwa neCongress vachitaura kuti aiwa munhu anofanira kusiya basa nokuti haasi kugona kuita basa raakaapointwa. Sezvatoziva Congress ndiyo inowanzoita maconfirmation evanhu atingati vese vanoshandira hurumende wakada se mama sekretari ya ema pato paka siyana siyana emu rumende. Saka iwo warutaiwa isat sina chivimbo na wama yoka kuti wanu kwansa kutabasa rao rawaka pikira kuti wanu foga wa chita.
Kuita impeach gurukotare urumende kunu etu wakajinje remu Amerika.
Kuimpichwa uku kwa itwa wama yoka chunu chisina kufira chambo zoitika munu Amerika for makura tinga 150 years. Saka chunu chitwa ende zuruku tazo zekare kuti zunu zuruku mbulitza atingati kupata nula na kukati pema Republicans nema Democrats nekuti ma Republicans diyo wanga wane wanu waka wanda wango si wane munu mwechete kuti paite like separation ima fotsacho ma Republicans angane 214 ma Democrats ai opposa kauti vanhu vai opposa zvekare kuti vama yoka vasadzingwe vanga ne 213.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica natanonoka wandiwe Studio 7. Yave ngotereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kare wuchipinge ndorwadzwa nezvekuita hurumende zvekutorera betinogara vachitengesera machaina isi vana vedu vafundi madokota hospitali vasvika usina mare aurapi saka handisi kuziva kuti iyi hurumende iyi ichiriri iya yakatangwa navamugabe 1984 nokuti vava kutouraya vamwe vanhu tatambura isi kuchipinge isu gavhumende iyi yatirwadza haisiri ya 1980 iyai
ya mazoiona kanyaya yezano iya inokudai ichikushandisai asi kana yapedza kushandisai mangofanana nechikorobho chinongonorashwa pazhi chikada kutsikwa chongo tsiko imimi makambozvionepi kuti masabhuku anonzi hakuna chine isabhuku kana kuti sabhuku waita mhosva chifa asina mhosva pane munhu angaisa munhu chifa asingazvizivei kana kuti zvinhu zvino zvese zvine chibva pemisheni kubva kuna mambo iyemi masabhuku ndimi munotsikirira vanhu muchinzi muchiti hei voterai apa zvichibva kumachifiwa akudzingwa akunzi ana mhosva zvimwe zvinhu svinurai regai vanhu vaite zvavanoda munyika yavo mazviwa nhasi uno maakunotongwa nemi masabhuku hamufungi
masira sei hamadi vashamarari navateereri ndipo vapi imi munoti kutaura kwaita munangagwa kuti matitle deeds vanhu okepwethi ndimakanyengezwa kuti kuchavana matitle deeds tarisai vari muminda mirefu vari kudzingwa imi muchangoramba mungori vanhu inzwai zvakataura munangagwa kuti ivhu nderehurumende ndera munangagwa kwete kuti nderesketi asi kuti ndereiye munangagwa pachakwe saka achingeita madiri acho china zvinenge zvichireva kuti nyika nevhu ndezvake kutoita samwari chaye chaiye asi masabhuku ariko mazishi ariko haasina basa ndozvazvakutoreai ipopa chenjerai pose pamakagara kuti anytime munogona kungonzi chibvai pakuda kuuya machina machina ichanzi zimbabwe china nyika yezimbabwe
ya inini ndanga ndichida kukuti zvangu kumaall veterans neyouth yezano nemasupporters ese zano ngatimbotarisa kakuti kubva zvapinda vamunangagwa pachigaro chiine chii chavasvimudza murisei timu repachipingi
ndinongoona hangu kunge mapurisa ezimbabwe muchikafu chaanopiwa kumakembi kwaoko chinenge chakaise zvinodhaka nokuti haungawani munhu anotambira nzungu achisakaidzira vana imbwa nezvimari zvavanopiwa vamwe wacho achitoramba kuenda mudyandigere nekuti anozive kuti hakuna chendinowana vanotoda zvavanongongwavhangwavha kuvanhu vachamisa ruvara rweblue rwenyu rune hope ngatingoramba takashinga mukomana wayo timutsigire
tinotenda vateereri mutsakangano wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira mumabasa avo kuburikidza nedzidzo nemabhizimusi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA.